Eastleigh.
And I want to thank our pastor for welcoming me and giving me this opportunity and the privilege. And all of you that have come to the house of the Lord under expectation. Without wasting time, I will open the Bible to Proverbs chapter 4, verse 23. I have a message on the heart. I think he caught it when he sang that song, Torai Moyo. I'm speaking about the heart, the condition of the heart. But to be able to express fully the details of what I will speak. I will just put a few animations, a lot of them, just to make you understand what I'm saying. The Bible says in Proverbs chapter 4, verse 23, keep your heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Let us pray. Our Heavenly Father, we commit this service into your hands. May you inspire, may you direct, Father, every statement and anoint, Father, the scriptures, the words that shall be spoken to raise your children in the realms of faith, Lord, to victorious living, to where, Lord Father, they can live a life worthy of the gospel. Anoint us and cleanse us by your blood, Lord Father. Fill us more with the Holy Spirit, that at the end of the service will be, Father, better than when we came here. We put every spirit under our feet and paralyze all forces that fight against the preaching of the word. May you come and have preeminence in Jesus' name. Amen.
Amen.
We may be seated.
Yeah,
the Bible says, keep your heart with all diligence. Because out of it are the issues of life. Meaning everything about life is about the nature of your heart. Your kind of dressing depends on how your heart is. The friends that you choose shows how your heart is. Your music, everything shows and it displays what is on the inside. Because the control tower is the heart. It doesn't talk about maybe controlling your eyes or feet at this stage. Because everything is controlled from the heart. I like the order of the scripture. It starts by the heart, which is the center and control tower.
Then the
next verse says, talks about the mouth now. Because the mouth is connected to the heart. What you speak is connected to what is in your heart. The next verse, now verse 25, talks about the eyes. Because the eyes are connected to the heart. If your heart is right, you don't look at wrong things. Then the verse 26 talks about the feet.
Verse 26,
because if your heart is right, your feet won't step in wrong places. The heart is the control tower of everything. The next verse talks about the hand. Because if your heart is right, you don't touch wrong things. There is a mystery about the human heart. It's where your nature is. It's either you are, if you are a Christian, you are a temple of the Holy Spirit. But if you are a sinner, you are a synagogue of the devil. So there is a control tower that controls the behavior and the mannerisms of a man.
Saka pane headquarter inofambisa maitiro ese emunhu,
which is in the heart.
Ndo iri mumoyo.
The real you is the you in you.
Saka iwe cha iye ndiye uyu ari mumoyo mako.
We are not controlled by the flesh and these desires.
Haufambiswe ne nyama nezvido zvayo.
We are controlled by the inner man. We exhibit theophanic behavior.
Tino control wane munhu ari mukati tinehu tinotora hunhu we mutumbi we Theophan.
Now if you have time to bath the outer man, you should have time to bath the inner man.
Kana uchiona nguva yekugeza munhu wekunze unofanira kuwana yekugeza wewe mukati.
If you have time to have expensive lotions on the outer man, you must have time on to have the anointing of the Holy Spirit on the inner man.
Kana uchikwanisa kuwana mari yekutenga mafuta anodhura pamutumbi uno unofanira kuwanawo chizoro chemweya mutsvene mukati.
If you sit at that table eating expensive food on the outer man, you must go to the table also and eat the spiritual food.
Kana uchikwanisa kuenda patafura kunodya chikafu chinodhura kuitira munhu wekunze unofanira kuwanawo nguva yekudya chikafu chepamweya.
If the outer man has expensive clothing, the inner man must be clothed in the righteousness of God.
Kana munhu wekunze akapfeka mbatya dzinodhura wemukati anofanira kupfekawo kururama kwaMwari.
The outer man is 84 cents.
Munhu wekunze uyu anongo tengwa ne 84 cents.
But he takes the greater part of your time.
Asi iye ndiye anotora nguva yakakurisa upenyu
hwako. But the inner man is worth thousands of worlds.
Asi umwe mukati anodhura kupfuurira nyika dzose dzakapetwa zvuru.
What can a man give in exchange for his soul?
Ko munhu angatsinanisa chiiko munhu wake womukati?
The Bible says, who shall abide in thy tabernacle?
Hanzi Bible roti ndiani kwachagara mutabanikeri yenyu?
Who shall dwell in the holy hills?
Ndiani achagara pagomo?
The holy hills of heaven are calling. But we find that the qualification is when you have a truthful heart. To qualify to dwell in the tabernacles of God is not only by dressing,
but it's
by the condition of your heart.
So he says,
I will give you a new heart and a new spirit.
There is
a heart transplant from God that makes you a real Christian.
Pane kutsinaniswa kwemoyo kunobva kuna Mwari kunokuita muKristu chaiye.
He removes the stony heart and puts the heart of flesh, the heart that can say amen to the word of God.
Anobvisa moyo wedombo wakaomarara okupa moyo wenyama unogona kuti amen kushoko raMwari.
A heart transplant is a very delicate operation that the doctors do.
Kutsinaniswa kwemoyo ioperation yemhando yepamusoro inogona kuitwa nana chiremba.
Let me click that video for me, brother, so that they can remove the previous one. Yeah. They can remove a heart from a man and put it in another to make that person live.
Vanogona kubvisa moyo kubva kumutumbi umwe munhu woisa mune mumwe kuitira kuti uyu akwanise kurarama.
That is a very delicate operation.
Operation inodikanwa kunyatsobatwa zvakanaka.
God also can do a heart transplant in us.
Mwariwo vanogona kuita kutsinanisa moyo matiri.
He give you a heart after his will.
Vokupa moyo unoenderana nezvido zvavo.
I was reading some books about people who have received heart transplants.
Ndanga chiverenga mabhuku pamusoro pevanhu vakatsinaniswa moyo.
Many of them were claiming that they have a new life after heart transplant.
Vamwe vaitotaura kuti ndatone upenyu hutsva.
So doctors were failing to explain it medically.
Vana chiremba vaitadza kuzvitsanangura.
Because they were saying the heart is just a pump of blood.
Why what are moyo unongo pomba ropa chete?
There is a woman who was 52 years old by in age. She was a dancer by profession.
Panemwe mudzimai anga ane makore 52 basa rake ranga riri kudanza.
When she had heart disease, she received a heart from a 25 year old young man who died in a road traffic accident.
Pakaita chirwere chemoyo akapiwa moyo wemukomana anga ine 25 anga afa netsaona mugwagwa.
Then when she recovered from the operation, she started being a lesbian because of the heart of a man.
Pakapora kubva paoperation iyi akatanga kuva nemweya wechingochani nekuda kwemoyo wanga aiswa wechirume.
She started craving for alcohol because the heart of a drunkard.
Akatanga kuva nechikaro chehwahwa nekuda kwekuti angapiwa moyo wechidhakwa.
But the doctors were saying, the people are reading too much about the donor.
Manhu machiremba vakatanga kuti hano vanhu vavari kuverenga zvakawandisa pamusoro pemunhu akapa moyo.
But when I read that story, I understood what happened to me when I was 17 years old.
Pandakaverenga nyaya iyi ndakanzwisisa zvakaitika kwandiri ndine makore 17.
I had a heart transplant at a very early age.
Ndakatsinaniswa moyo ndichiri kamwana.
And the heart of stone was removed. And from that time, it's no longer I that liveth, it's Christ that liveth in me.
Moyo wedombo wakabviswa mandiri. Ndikapiwa moyo wenyama. Zvino hausisiri mweya wemunhu urikurarama mandiri asi ndewaKristu urikurarama mandiri.
It's also correct to say maybe I'm reading too much about the donor. Because the more I read about, I'm transformed to the image of the donor. So the man's heart must be the center where God dwells. You must be a temple of the Holy Spirit, not a temple of diseases and temple of evil spirits. There are some hearts that are chained by the memories of the past and scars in their lives.
That are chained.
And there are some hearts that are desert, they are dry, nothing supernatural happens in their lives.
A
dry, thirsty heart. That's why evil spirits dwell there, they like dry places.
If there is
no spoken word reading in your life, that is a dry place that the devil likes.
Kana usingaverenge spoken word moyo mako, inzvimbo yakaomarara moyo wako ndo panodiwa na diabol.
But God says a desert shall blossom.
Asi mwari vanoti renje richabukira.
That dry heart can receive the waters of the word.
Moyo wakaoma unogona kugamuchira mvura dzeshoko.
And it can be transformed to a beautiful, kind heart.
Yehovha waishandurwa kuva moyo munyoro.
It doesn't matter how dry your heart is. There is a power that can transform that heart. No matter how stony it was. When there is a thirst center in the heart. Where you thirst after God. If you don't get those living waters, you end up drinking from wrong sources.
Like
some of our young boys who have a thirst disorder that takes them to dirty websites. If someone is hungry, they can eat from a dustbin. But why do you have a substitute when there is the Holy Ghost is there for us? There are some hearts that are dry and calloused and stony.
Pane moyo yakaomarara ina yakakwasharara uye yakaita sedombo.
Some hearts have petrified because of life experiences.
Imwe moyo yakasvika pakufa kuti gwani kuda kwezviitiko zveupenyu.
In dentistry we find that the teeth can harden and have stony things because of not being cleaned.
Hanzi mu vanachiremba vemazino vakaona kuti zino rinogona kuomarara nekusa kweshwa.
So they remove in scaling those stony things that have accumulated around your teeth.
Saka vanoita basa rekubvisa zvakakwasharara izvi zvakomberedza zino.
Today we are scaling the hearts.
Saka nhasi tiri kubvisa makwapa ari pamoyo.
God, when he changes your heart, he changes your nature.
Kana Mwari ashandura moyo wako anoshandura hunhu hwako.
With Nebuchadnezzar, he was given the heart of an animal.
Nebuchadnezzar pakapiwa moyo wemhuka.
All of a sudden he walked like an animal. Meaning your behavior is according to the nature of the heart that is in you. He walked like an animal because of the heart of an animal. The Bible says God is able out of stones to make children of
Abraham.
He can take that stony heart and transform it. We read about the Nebuchadnezzar kingdom of Babylon that it was the lion, but it was given the heart of a man and it stood like a man.
Hanzi tinoverenga mubhuku raDaniel pamusoro paNebuchadnezzar hanzi akaita seshumba asi akamira ndokumira semunhu nokuti anga apiwa mwoyo wemunhu.
If this lion stood and walked like a man because of the heart of a man, it means if you change your heart, you behave according to the heart that is in you.
Hanzi kana shumba iyi yakakwanisa kumira ikaita semunhu nekuda kwemwoyo wemunhu wayanga yapiwa zvakaita sei iwe ukapiwa mwoyo chaiwo uno.
If it had the heart of an animal, it walked like an animal, but if the heart of a man came, it stood like a man. In the parable of the sower, the four soil types are the kinds of hearts that may be present here today. The wayside heart is those who hear the word, but it goes through the other ear. It doesn't sprout. It has no time to germinate because of demons, the birds of the air that are taking it away.
Mbeu dzakawira munzira ndo idzo dzinonzwa shoko hadzina kumwe kunhu kwadzinokwanisa kuenda dzinongoramba dziri pamusoro kana shiri dzedenga dzikauya dzinongodziona dzodzitora dzoenda nadzo.
But those who are shallow, a message believer must be deep. Those who are shallow, they are scorched by persecution and they don't grow.
Asi ava vasingadzike, hanzi munhu wemharidzo anofanira kudzika, ava vasingadzike vanopiswa nezuva renyika, ava kure.
The thorny heart is pricked. Maybe the soil was fertile, maybe they have a right background, but they have too much cares of this life. They are pricked, they cannot grow.
Hanzi pada ivhura ranga rakaorera, asi manga muine zvinobaya, saka vanonyanyopfunganya pamusoro pezvinhu zvenyika ino, vanobaiwa ava kure.
And then there is a good heart that brings 60-fold and 100-fold of the sermon, of the message, of the Bible, of the word of God.
And
the heart of a person, you can be saved. Your motive of being saved is not like you are running away from hell, but it's because you want God to dwell in your heart. Many accept Christ as their savior, but not as the Lord to rule their heart, to rule all affairs of their life.
Vanhu vanogamuchira Kristu kuti ave muponesi wemoyo wavo, asi kwete kuti ave mutongi wemoyo yavo.
They want to have private life and private doors in their life.
Vanoda upenyu hwakavanda nemimwe mikova yakavanda muupenyu hwavo.
The prophet talks about doors in doors.
Profeta anotaura pamusoro pemikova mukati memukova.
That inside the house there may be other doors that people of private life that people don't want God to touch around.
Pada mumwoyo memunhu mune mikova yakawanda yakavharwa yavasingade kuti Mwari apinde imomo.
But a Christian has no private life. It's all open for Christ to touch your financial, your marriage, your spiritual, your health, all your matters are transparent before God.
Asi anonzi muKristu haana upenyu hwakavanda pamberi paMwari, zvose zviri pajekerere. Mari dzako, mafambisirwo ako, kubasa kwako kana zvese zviri pamberi paMwari.
Because before God, all secrets of the heart shall be made known.
Pamberi paMwari zvakavanzika zvese zvemoyo zvichaiswa pachena.
You can cover your sins that the world may not know, but you cannot hide it from God.
Hanzi unogona kuvanza zvivi zvako kuti nyika isaone, asi haugone kuzvivanza kuna Mwari.
The Bible says, as a man thinketh in his heart, so is he.
Bhaibheri rinoti munhu mafungiro anoita mumwoyo make ndozvaari izvozvo.
The way you think, it shows who you actually are.
Mafungiro aunoita zvinoratidza kuti uri ani chaizvo.
By your desire, you can tell who is in the throne of your heart.
Nezvishuwo zvemwoyo wako unogona kutaura kuti ndiani akagara pazvigaro zvekutonga mwoyo wako.
By what you love, that's what tells.
Zvaunoda ndozvinotaura.
By what is feeding your soul.
Zvauri kudya mumwoyo mako.
By what you are thirsting for.
Zvauri kunzwira nyota.
So your cravings and your appetites, your thirst, your longings, they betray what is in your heart.
Saka hali yako, nyota yako, zvaunoda zvidokwa-dokwa, izvozvo ndozvinomukira zviri mumwoyo mako.
This is an interesting verse here. It says about King Amaziah. He was an amazing fellow.
Hanzi vhesi riri pano rinotaura pamusoro paKing Amaziah, anga ari munhu anoshamisa.
He did that which was right in the sight of the Lord, but not with a perfect heart.
Akaita izvo zvakanaka pamberi paMwari, asi kwete nemwoyo wakakwana.
You can dress right in the message, but not with a perfect heart.
Unogona kupfeka zvakanaka mumhari dzomunhu, asi kwete nemwoyo unoda.
It will be rituals versus sincerity.
Hanzi zvinenge zviringori zviitwa.
You can come to church and not miss any service, but not with a perfect heart.
Unogona kuuya kuchechi usingarove kana one day, asi kwete nemwoyo chaiwo.
There are some people who come to church and pack their bodies, their hearts go out, they are cooking at home as I'm preaching now.
Hanzi kune vanhu vanouya muchechi ongopaka mutumbi wake odzokera kunobika binzi raasiya kumba.
Just pack their bodies and go with the keys. They are not hearing the sermon.
Ouya opaka mutumbi wake makii kumba haasi kutombonzwa zvekuparidzwa pano.
Because where your treasure is, there your heart is.
Nokuti kwaunoisa pfuma yako ndokune mwoyo wako.
God says, these people draw nigh to me with their hearts, but with their lips, but their hearts are far from me.
Hanzi namashe vanhu ava vanoswedera pedyo neni nemiromo yavo, asi mwoyo yavo iri kure neni.
God does not want a lip service, but a heart service. service. Someone can do right but with a bad heart. That's why Paul says, indeed, some preach Christ even out of envy and strife.
Ndokusaka Paulo achiti zviro kwazvo vamwe vanoparidza Kristu kubva mupfini nemukuita nhau.
Some out of goodwill, one preaches Christ of contention, not sincerity.
Hanzi vamwe voparidza mukuda kukuita kwakanaka, vamwe vanoparidza Kristu kubva pakukakavara kwete pakuperera.
But the other preaches out of love.
Mumweoparidza achibva murudo.
But whether in pretense or truth, Christ is preached and I rejoice therein.
Zvisinei kuti zvakadi. Kristu akaparidzwa tinongofara.
Whatever your part is to rejoice in it.
Iwewe basa rako ndere kungofara mazvino.
So you can be a preacher and not have a right heart.
Saka unogona kuva muparidzi ane moyo usiwo.
You can sing good, nice songs, spiritual songs, not with a good heart.
Unogona kuimba nziyo dzemweya dzakanaka usina moyo wakanaka.
The prophet talks about in Mishawaka, there were two people. One was interpreting correctly in tongues, other one was speaking in tongues, but the other one had an evil heart, the other one had a good heart, the other one was under demon powers living a filthy life.
Hanzi profita anotaura pamusoro pemishawaka, mumwe aiturikira, mumwe achitaura nendimi, zvese zvichiitwa zvakanaka, asi mumwe anga aine upenyu hwakasviba, mumwe aine upenyu hwakachena.
And he explains it that the same rain that falls on the weeds fall on the wheat.
Hanzi obva vatsanangura ipapo kuti mvura imwe chete inonaya zvirimwa ndo imwe chete inonayawo sora.
So we need the word test in our heart.
Saka tinoda kuedzwa neshoko mukati meupenyu hwedu.
To show whether we are moving right with God or not.
Kuratidza kuti tiri kufamba zvakanaka naMwari here kana kwete.
In false anointed was in the end times, it proves that the right anointing can come on a wrong person and they do the right thing not with a good heart.
Hanzi mumharidzo iyi vakazodzwa munguva ino yekupedzisira anotaura kuti hanzi munhu anogona kuzodzwa nemweya chaiwo chaiwo kwete mumwoyo kwozoitawo.
And he says, what would make a man to be a false teacher of something that is truth? You are teaching the truth but you are a false teacher of it because of your heart that is not right.
Hanzi chii chinokuita kuti unzi mudzidzisi wenhema wezvakanaka? Inyaya yekuti uri kudzidzisa zvakanaka asi moyo wako hauna mweya waMwari.
Because some preach just because of money, some for popularity, some for women. It depends on the motive.
Vamwe vanoparidza nekuda kwekuda kumukurumbira, vamwe vanoda vanenge vachida mari, vamwe vachitoda madzimai chaiwo chaiwo. Zvinongoenderana nekuti iwe donzvo rako nderei.
And those who sing also, the prophet says, no matter how religious it sounds, Elvis Presley can sing religious songs, he is a devil.
Hanzi vamwe hazvinei kuti Elvis Presley anoimba nziyo dzemweya zvakadii kunyange akadzimba zvakanaka asi akazodzwa nadhiabhori.
In other words, even if the devil tells the truth, he is still a devil.
Nemamwe mashoko, kana dhiabhori akauya achitaura chokwadi, ndidhiabhori.
It's the nature of the heart that determines.
Hunhu hwemoyo hunotara.
He says that in that day many shall say, Lord, Lord, haven't we cast out devils? Haven't we done good works? But you will say, depart from me, you workers of iniquity.
He says,
whatever you do it heartily as unto the Lord, not unto man.
Hanzi chose chaunoita ita nemoyo unoda sekuitira kuitira Mwari kwete vanhu.
When you are singing, sing heartily to God.
Kana uchiimba, imba nemoyo unoda kuna Mwari.
The prophet talks about that man who was doing masters in music.
Muprofita anotaura pamusoro pemunhu uyu ainyatsokwenenzvera munziyo.
As he was singing, the crowd was cheering and ululating, doing everything, dancing.
Hanzi paaimba mhomho yese yaipururudza, vamwe vachitamba, vamwe vachizhambatata nezvese.
But he was not moved. He was looking in the third balcony there where the master was.
Hanzi iye anga asingazungunuki, aingotarisa mubhalkoni kwanga kwaine mutenzi vake.
Because he was not singing so that he can please the crowd, but he was looking at the master whether he's saying this is right music or not.
iye anga asiri kunyanyofadzwa kana kubatikana nemhomho yanga yakamukomberedza asi anga akabatikana nemutaridzi anga ari mudenga uko kuti ari kunyatsoimba chaizvo here kana kwete.
So we don't preach for amens, but we preach to bring men to the stature of Christ.
Saka isusu kana tichiparidza hatiparidzire maamene evanhu, tinoparidzira zvinhu zvakanaka kubva kuna She.
The prophet talks about trying to do God a service without his will, meaning that your heart may not be right, but you want to run into service.
Hanzi muprofita anotaura pamusoro pekuitira Mwari basa kusiri kuda kwake. Hanzi izvozvo zvinoratidza kuti unogona kuda kumhanya asi Mwari vasingade kuti uite izvo.
We read about the prophets, the 400 prophets that came to prophesy before Ahab and Jehoshaphat. They were saying, Ramoth Gilead is ours. Yes, Ramoth Gilead belonged to Israel, but they were wrong.
Hanzi tinoverenga pamusoro pemaprofita 400 akauya pamberi paAhab kuti vaprofite vachiti Ramoth Gilead nderedu. Hongu Ramoth Gilead ranga riravo asi panguva iyi vanga vatsveyama.
It was something wrong with their hearts.
Hanzi changa chakatsveyama moyo yavo.
Then Micaiah, when he came, he says, I will only speak what God has said. Then he saw a vision. He saw a lying spirit entering the hearts of those people.
Hanzi Micaiah paakauya ndobva ataura ndokutanga kuona chiratidzo ndokuti ini ndichangotaura zvandoratidzwa naMwari ndokuona chiratidzo chemweya unonyepa uchinopinda mumwoyo yavo.
Making them to prophesy a lie.
Kuti vaprofite nhema.
Now, to show that Zedekiah was wrong, he even beat the other prophet Micaiah when he saw that his prophecy was wrong.
Kuratidza kuti muprofita uyu anga akatsveyama akabva anorova mumwe muprofita zviratidza kuti mweya wanga uri maari wanga wakatsveyama.
Your reaction to actions can show how your heart is. Your reaction to provocations. Remain a Christian even in hard provocations.
Hanzi kadaviriro kako pane kudenwa ndokanoratidza kuti umbori mhando yemukristu akadii. Iwe ramba wakanyorovera kunyange wadenwa watsikwa konzi.
The Bible talks about Jeroboam.
Bhaibheri rinotaura pamusoro paJeroboam.
He was a mighty man of valor.
Anga ari murume weumhare.
And Solomon seeing that the man was industrious.
Solomon achiona kuti murume uyu
was a hard worker.
Anga ari mushandi mukuru.
It's not about how industrious you are, it's about the condition of your heart.
Hazvinei kuti munoshanda zvakaomarara zvakadii, imhando kana kuti chinhano chemoyo.
This is not an industry anyway.
Pano hatisi paindustry.
Though the man was industrious, he was a servant, he was not a son of David.
Kunyange murume waishanda zvakaomarara anga asiri mwanakomana, anga ari muranda waDavid.
There is a difference between an industrious servant and a son.
Pane mutsauko pamusoro pemunhu akaoma muranda akaomarara anoshanda zvakaomarara nemwanakomana.
Solomon was a son of David.
Solomon anga ari mwanakomana waDavid.
You must be a born again son of God, not an industrious servant in the church.
Unofanira kunge uri mwanakomana waMwari akaberekwa patsva, kwete muranda waMwari anoshanda zvakaomarara muchechi.
Now, when people are reading the Bible, they are reading the message. The Bible says, even unto this day, when Moses is read, there is a veil upon the hearts of people. People don't understand because they read with veiled hearts. Veils of sin, veils of unbelief.
Vanhu vanoverenga Bhaibheri, vanoverengawo zvakare spoken word. Hanzi, kunyange vachiverenga nhasi uno, vanoverenga nemoyo yakavharwa. Kana uchiverenga, haufani kuverenga nemoyo wakadzitirwa, asi unofanira kuverenga nemoyo uri pachena.
Sometimes some of the best hearts are not in fine dress, people with money, sometimes the poor people. The prophet says, one of the best hearts to beat under a blue shirt. It was a man, just a simple man.
Hanzi, moyo yakanaka hazvirevi kuti ndodziye mwoyo inenge yakavharwa nemasvutu anodhura emari dzemhando yepamusoro, asi brother wakangori simple zvavo. Hamuprofita anotaura pamusoro pemwoyo wakanaka wati wambovharwa nesheti yeblue. Hanzi anga aringoriwo brother onyike.
There are some who don't have both. They have no money and they have no good hearts.
Kozoita vamwe ana mufakosi havana mari yacho, mwoyo wacho haana futi.
So the condition of the heart, you must keep your heart with all diligence.
Chinano chemoyo wako unofanira kunyatsochengetedza moyo wako nekurindira kukuru.
The Bible says, be kind to one another and tender hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake.
Hanzi Bhaibheri rinoti ivai nemoyo munyoro kune mumwe nemumwe kumuchiregererana kunyangwe muna Mwari nekuda kwaKristu.
David was a man after God's heart.
Davida anga ari munhu ari pamoyo waMwari.
It didn't mean he had no mistakes. He had many mistakes, actually more than Saul, but he was how he would repent.
Hakusi kuti anga asina ma mistake akawanda. Anga atori nawo akawanda kupfuurira Sauro. Asi katendeukiro kaita.
When they would, Shimei would spit on him, instead of him reacting as a king to destroy him, you would say, Lord, forgive him. Maybe God has caused him to do that.
Shimei achitomupfira kumeso. Pane kuti amuuraye nokutanga ari mambo anga ine masimba ose. Asi aitoti aiwa muregererei pada. Mwari ndova mutendera kuti aite izvo.
How you react to your Shimei shows whether you are after God's heart or after your security's heart or after someone's heart.
Kadaviriro kaunoita kunana Shimei vanokudenha kanoratidza kuti iwe une moyo waMwari here kana kuti waasekuru vako.
The way the man with the bad heart was Saul. The way Saul would want to kill David. The bad heart of Saul could not enter and bring bad reactions in the good heart of David.
Anzi, munanga ine moyo wakaipa, wakaipa ndi Saul. Kadaviriro kaita nemoyo wake wanga uri maari, ndowaita kuti aite zvinhu zvakaipa pana David.
But you could never, there is nothing bad that can happen to you to bring a bad reaction if you are good.
Anzi, hakuna chinhu chakaipa chinoitika kwauri kuti chiunze zvakaipa mauri kana uri munhu akanaka.
No matter how hard-hearted your husband is, if you are good, you'll be good even if he is hard.
Anzi, kunyangwe murume wako akaomarara akaipisisa zvakadii, iwewe kana wakangonaka unongoramba wakangonaka zvakadaro zvisinei kuti akaomarara zvakadii.
When David had opportunity to destroy Saul, he went and just cut the garment.
Anzi, David awana mukana wekuti anouraya Sauro akangoenda ndokunocheka hanzu chipisi.
Because opportunity to do evil is void if your heart is good.
Hanzi, nokuti mukana wekuti uite zvakaipa hauna hautombo hauna kana basa kana iwe moyo wako wakanaka.
After he cut the garment, it says his heart smote him.
Hanzi, paakacheka hanzwi moyo wake wakarova.
There are some people whose hearts cannot smite them.
Hanzi, pane vamwe vanhu vasingarohwe nehana.
They are partners in crime with their hearts.
Vanobatana nemoyo yavo pakuita zvakarurama.
Another opportunity came for David to destroy Saul. He just took his spear and just said, look, I could have destroyed you.
Mumwe mukana wakapiwa kuna Davhida wekutauraya Saul haana chakaita, akangomutorera pfumo ndokuti hona ndingadai ndatokuuraya iwe.
Because even a chance to kill cannot be converted to be a murderous act if the heart is a heart of love.
Kunyangwe mukana wekuti uuraye wapiwa haugoni kushandurwa kunzi uve mhondi iwewe kana moyo wako wakanaka.
So what you are is because of your heart.
Saka zvauri nhasi zviri kuenderana nezviri moyo wako.
Now there's an interesting scripture in Ecclesiastes chapter 10 verse 2. It says,
Ecclesiastes chapter 10 verse 2, you know it.
A wise man's heart is at his right hand, but a fool's heart is at his left.
Hanzi, moyo wemunhu ane uchenjeri uri kurudyi rwake, asi moyo webenzi uri kuruboshwe.
Maybe I can give you time to know whether you are wise or okay. The Bible simply means that you can control your heart.
Padatombokupai nguva yekuona kuti uri munhuyi. Tarisa pane moyo wako. Zviri kungoreva kuti iwewe unogona kukondirora moyo wako.
You must be able to control your appetites. You must have a handbrake to control your behavior. Kuzvidzora like the handbrake of your life.
Hanzi, unofanira kuwana moyo wekuzvidzora, handbrake yemoyo yeupenyu.
Now, where your heart is, where your treasure is, your heart is there.
Pane pfuma yako ndo pane moyo wako ipapo.
I like this animation that was done by somebody showing that there is a space in a heart that only fits God.
Tinofarira mufananidzo uyu wakaitwa nemumwe munhu unoratidza kuti panongori nekachikamu kanongokwanisa kukwana Mwari mumwoyo mako.
Because if you try sports and football, it will never fulfill the thirst that is in your heart.
Hanzi, unogona kutraya masporti, bora nezvimwe zvese,
hazvigone kupinda
pane moyo wako ipapo.
In this world I've tried most everything.
Hanzi, munyika ino ndaedza pada
zvose. But I'm happy now to say,
asi zvinoda kufara kuti
there is nothing like religion in a good old fashioned way.
Hapana chinodarika kunamata nenzira yekare.
You can try alcohol to drown your sorrows and what, but that cannot fit the space that is in your heart.
Unogona kuedza kunwa supa kuti ukanganwe nhamo dzenyika ino, asi hapana chinogona kupinda moyo mako.
You can try churches, but it will never fulfill the space that is in your heart.
Wombotraya machechi chayo chayo, asi hazvigone kudzima nyota iri mumwoyo mako.
Someone said I had a deep loneliness deep down in my heart. Nobody could feel the test that I had.
Hanzinemwe munhu ndanga ndine kusurukirwa kwakaomarara mwoyo mangu. Hapana chinhu chakakwanisa kudzima nyota yanga iri mwoyo mangu.
Until I found the living waters.
Kusvikira ndawana mvura mhenyu.
Whatever you try in life cannot fit that space until you go back to God.
Chero chaunowana muupenyu hwako achigone kupinda ipapa muwezva ihoyo kusvikira wawana Mwari.
But if you are born again, you are the bearer of the greatest miracle ever performed.
Asi kana waberekwa patsva iwe uri mutakuri wenana guru saratiramboitika munyika
muno. Unless a man is born again, he shall know why I see the kingdom of God.
Nokuti pasina kuberekwa patsva hapana nzira yekuti munhu aone umambo hwaMwari.
We are not talking about churchianity but Christianity.
Hatisi kutaura pamusoro pema vanhu vanoenda kuchurch asi pamusoro pechikristu.
A condition of your heart and the nature of your heart.
Chinhano nehunhu wemoyo wako.
Being a son and daughter of God, because those that accepted him, he gave them power to become sons of God.
Kuva vanakomana nevanasikana vaMwari, nokuti avo vakamugamuchira akavapa simba rekunzi vanakomana nevanasikana vaMwari.
God hardened the heart of Pharaoh. The heart of Pharaoh was like chameleon. It would harden and soften, harden and soften.
Hanzi Mwari vakaomesa moyo waFaro. Munoziva moyo waFaro waishanduka sekamiriyon. Waigona kumbonyoroveswa, wozohomeswa, wonyoroveswa, zvichingodaro.
When Moses would preach it hard, Pharaoh would say, "Now I let go." Then when after the service, he goes back to his things.
Hanzi munoziva Moses aiti akaparidza zvakaomarara, mwoyo wainyorovera kuti zvino chienda henyu. Asi vachingobva muservice, dzokera kutunhu kwake.
When we preach it like this, some people will say, "Oh, you websites, go. I free you. I don't want you anymore." But afterwards they say, "Bring back those websites."
Hanzi mushure mekunge taparidza zvakaomarara zvakadai so, mumwe munhu anenge achiti mawebsite aya ndichada chiendai zvenyu ndinokusunungurai endai. Asi tichingobva muchurch akuti ndipe imwe website, nditumire link iyai shamwari.
There must be a permanent transformation in your heart.
Panofanira kuva nekushandurwa kwezvachose mumwoyo mako.
The prophet says, "I would rather have a right spirit than right doctrine if there is choice between two." Because if you have a right spirit and wrong doctrine, that spirit will lead you to the truth. But if you have a right doctrine and a wrong spirit, you still go to hell. You are not going to heaven by doctrine, but by spirit and nature.
And tikanzi tapiwa sarudzo yekusarudza. Profita akati zviri nani ndive nemweya wakanaka pane kuti ndive nedzidziso yakanaka. Nokuti unogona kuva nedzidziso yakanaka nemweya usiriwo. Hapana hazvigone kuendesa kudenga. Asi ukawana moyo wakanaka, wopiwa dzidziso isiyo asine kuda kwemoyo wakanaka unokwanisa kuenda kudenga.
The right spirit will lead you to all truth. You will be correctable because of the right spirit.
Asi moyo wakanaka unokutungamirira kuzvokwadi yose nokuti unokwanisa kushandurwa nemweya wakanaka.
When the prophet in discernment, he will say, "I can see you are a Christian because there is a warm, welcoming spirit in you."
Profita palaini yedisenment vaigona kutarisa kuona munhu kuti ndinoona kuti muri muKristu nokuti mune mwoyo unogamuchira unodziya.
In other words, some people have a repulsive spirit. They are not bad people. He says there are some people that you cannot be around because of an atmosphere that comes from their hearts.
Hanzi kune vamwe vanhu kwete kuti vane mwoyo yakakwasharara asi haugone kungova munharaunda dzavo nekuda kwemweya unobuda kubva mumwoyo yavo.
Now, one of the greatest killers is a heart attack or cardiac arrest.
Hanzi chimwe chinhu chinouraya vanhu zvakaomarara pasi pano chirwere chemoyo.
Because it's a sudden death.
Nokuti unongofa chiripo ripocho.
What happens is that the coronary arteries or the vessels of the heart, they become clogged with things.
Hanzi chinoitika ndechekuti pombi dzataurwa idzi dzinovharika nezvinhu zvinenge zvapinda.
I've seen a spiritual cardiac arrest.
Ndakaona vanhu vachibatwa nemo vachirohwa nehana vachifa pamwe.
Their communication channels are being clogged with the world.
Nokuda kwekuti machannel avo ecommunication ari kuvharwa nezvinhu zvenyika.
Because you think that is a certain thing, but it has been happening all this time without you knowing.
Hanzi unogona kufunga kuti zvangoitika ipapo asi zvanga zvichiumbana kwenguva refu usingazvizive.
The tape, listening to the tape is slowly closing, prayer times are slowly closing, and all of a sudden the father dies spiritually.
Hanzi haachateerere matepi, akateerera pamwe one paragraph warara. achaverenge spoken word zvese uri kukloga nezvinhu zvemunyika uri kutofa kusvikira wazongoti fi.
Backsliding does not usually happen in the beer halls and wherever. It happens when people come every day to church and their hearts are dying daily.
Kudzokera kumashure hazviitike kana munhu ambao. Zvinoitika munhu achiri pano achiuya hake kuchurch mazuva ese asi pasina chiri kuitika maari.
Now there is a control tower. There must be a spiritual antenna, a spiritual GPS in the heart that makes you hear the word of God and move according to His word.
In as much
as your heart rate must be normal, also Christ was rebuking them that you fools, slow of hearts. There are some people who have a normal heart rate naturally, but a slow amen rate.
Hanzi kunyangwa Kristo hanzi kunyangwa ine moyo wakanaka zvako asi Kristo aitsura vanhu kuti imi vemoyo inononoka kubata zvinhu kune vanhu vane moyo inoroera kure.
A heart of gold in him that will shake hands with his neighbor and do him a favor though he disagrees with his neighbor, but you shake his hands with full love. That is a heart of gold.
Hanzi moyo wendarama wekuti unogona kukwazisana nemuvakidzani wako asi uchida zvinhu zvenyika ino ndo moyo wendarama.
Here is a nice scripture here. It says, commune with your heart upon your bed. When you are about to sleep, don't just sleep and reverse and scan through, evaluate your life and speak to your heart. Like the songwriter says in Ndebele, he says, he speaks to his heart, he removes his heart and puts it there. He says, when is your heart? My heart, be clever, be wise. You are surrounded by enemies. You need time without a friend to just have your heart there and say, you heart, you are the culprit.
Hanzi, pa usatu warara, wananguwa ye kutawara ni moyo wako, womboita stoku ye moyo kutizinja, mbosu kena jitika, nasi, nai moyo wangu, chimbo garapa, semu unyori wa shindere, akanyora, ruyo uru wa kuti, iwe moyo wangu, garapa, zizi mbori mu upenyo wako.
Right. When Saul was given a new heart, he prophesied, he behaved nicely according to the new heart.
Saulo pakapiwa moyo mutsva akaprofita akaita unhu hwakanaka zvichienderana nemoyo wanga uri mari.
But he did not keep fellowship with that spirit that was in him.
Asika haana kuramba achiyanana nemweya wanga uri mari.
We find out that he lost that new heart.
Toona kuti akarasikirwa nemoyo mutsva.
And because of disobedience,
nekuda kwakusateerera,
Samuel said this disobedience is like witchcraft.
Samere ndokumutika iwe kusateerera kwafanana nehuroyi.
Disobedience and witchcraft and rebellion is like witchcraft.
Hanzi kusateerera nekumukira huroyi.
That was in 1 Samuel chapter 15.
1 Samuel chapter 15.
And then when he says this spirit, your condition of your heart by disobedience is a witchcraft condition, it only took him up to chapter 25 to enter the house of the witch of Endor. But the heart was already pointing the feet to the witch of Endor.
Hanzi pakaudzwa kunzi kusateerera kuno watomoya nekumukira zvafanana nemweya wouroyi zvakazomutorera kuchapter 25 tomuona achigogodza muimba yen'anga kuEndo.
But his heart was already in that state.
Moyo wake wanga watonhongwa neprofita kuti ndoma chinhano chaurimo.
Meaning, if your heart has heavenly nature now, one day you will step into heaven, but if your heart is hell, one day you will step into hell according to how your heart is.
Kana moyo wako uine denga mauri rimwe zuva tsoka dzako dzichapinda mudenga asi kana moyo wako uine gehena rimwe zuva zvichangokutungamirira kune zviri mumoyo mako.
The Bible says, out of the abundance of the heart the mouth speaks.
Hanzi Bible roti kubva muhwandu kana muzaro wemoyo muromo unotaura.
People are speaking poison, it means there is poison inside them.
Kana munhu achingotaura chefu zvinoreva kuti maari muzere chefu.
A good man out of the good treasure of the heart speaks good things. There must be treasury here.
Munhu akanaka kubva mupfuma yemoyo wake anotaura zvinhu zvakanaka. Munofanira kunge muine pfuma muno.
But if there is no treasury, there is trash there.
Asi kana musina pfuma mune tsvina.
Now the heart is the control tower.
Zvino moyo ndo control tower inofambisa basa rese.
If your heart is good, good things will come out. If your heart is bad, you have hatred, grudges, malice, criticism, stubbornness, temper, complexes, attitudes, and dishonesty, vulgarity, habits, disrespect, lust, and dishonesty, hypocrisy. All the evil natures, they spring out of your evil heart because of the nature of the heart.
But
if your heart is good, humility, honesty, respect, kindness, love, and long-suffering, all the good qualities, they come out of your heart because of the good treasure of your heart. So I want you to be a question that, do you have a good heart today? Is your sweetheart also having a sweetheart? There are some hearts that the prophet comments about.
He
says there are some who are hard-hearted. There are some who are stingy-hearted. Even an offering bag will pass, they will never be moved. Do we have a good heart or bad heart? He talks about some who are soft as wool. Soft-hearted. There are some who cannot be touched. I'm not talking about the softest wound. I'm talking about tender-hearted people. who are willing to admit that they are wrong. There are some who cannot say sorry. That's why they are in sorrows. The prophet talks about being open-hearted. Coming to service open-hearted, saying, Lord, teach me. And those who are open-hearted are the ones who get more blessings because they have space in their hearts. The wider you open your hearts, the more you make the valley full of dishes, the more you get from God. There are some with a pure heart. A Christian must be pure in heart. They must never have bitterness against anyone in life. There are some who are heavy-hearted. You must come with your burdens, heavy-hearted to God. Now you girls must not find the boy who is wanting to play with your heart.
Find someone
who is serious, wants to marry you. There are some with a cold heart. Because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold.
There's
someone who is called preachers chicken hearted in this market where they're that hunter there. But to be chicken-hearted is to chicken out of the promises of God. There are some who are cruel-hearted. There are some people who are very cruel. There are some who are lazy-hearted. They spend all the time on the phone, on Facebook, on WhatsApp. They have no time for the word of God. When you come to God, don't be half-hearted. But come with the full love, with all your mind, with all your soul, with all your strength. No matter how long you've been a Christian, and you still got those old spirits that talk to you, that makes you fly loose and make you talk about somebody else, you are still not a Christian. But your heart must be pure, not jealous, no malice, no temper. we must fellowship with all brethren of like precious faith. Whether you see eye to eye, like it doesn't matter. We are Christians, brethren, born of the same family. God received us in our peculiarity, so we should receive one another.
Amen.
No matter how we differ, there is something in us that wants to reach out for each other.
The
Bible says our dressing must not be merely the outside man, but the inward man must be dressed. So
one
to dress the inner man with the word, the garment of the word of God.
There
is a heart that is called a stubborn heart. Stubbornness is not of God. You must pray and put that thing at the altar and defy it. Because that stubbornness will take you to hell. There is an unforgiving spirit that must not be found in your heart. It can make your heart dark. Your heart must not be full of sin. If you have an ought in your heart against any person, sinner or saint, you are in danger of hellfire. That heart that does not forgive, it makes you lie in prayer. There are some people who lie when they are praying. They say, forgive us as we forgive those who trespass. When they don't forgive, they'll be lying to God. The prophet talks about the girl who aborted, that murderous heart. He says, what kind of a heart that girl had?
She damned
the baby. It's a bad heart.
Moyo wakashata.
Now, even spiritually, if you go and start an outreach place, don't dump those people. It's a bad heart. It says pride goes before destruction. But humility goes before honor. Your heart is the center of a great fierce war. It says, when I want to do good, evil is present. If you want to play the tape, that's where nice things pop up in the phone.
Paunoda kuti regende chiridza tape unobva wangonzwa tindindi papinda ka message kanonakidza pa phone.
There are some who have a heart, they like gospel music, but they don't like to play the gospel of it, not the music, the gospel.
Anzi kune vanhu vanofarira nziyo dze gospel asi havadi kuzoridza gospel rinounza nziyo idzodzo. Tape ndo irikutaura shamwari.
Your heart must not be marred by sin.
Moyo wako haufanire kunge wakazara madhaka echivi.
Evil desires must be removed from your heart.
Zvido zvakaipa zvinofanira kubviswa moyo mako.
And let God rule and control in the affairs of your heart.
Woregera Mwari vatonge mune zviitiko zvemoyo wako.
The heart is where the great battle is being fought between good and bad.
Mumoyo ndo mune hondo huri yatambogwiwa pairi kurwirwa.
If you feed the flesh more, it wins. If you feed the spirit more, it wins.
Some hearts
are bound by demonic powers, bound by family spirits, bound by lust and pride of life. But our hearts need scrubbing, where God cleanses us and
moyo yedu inotoda majanita anouya kuzonyatsokurukuta nekunyatsokwesha nemabrush.
When you clean your house, the first thing you are sweeping, that is justification. The next thing you are mopping, that is sanctification. Then you come with that oily thing, That is baptism of the Holy Spirit.
Amen. Hanzi pamuno chenesa kunyangwe dzimba dzenyu munotanga nemutsvairo ndokururamiswa. Mozouya nemamopa anenge achikoroba ndokunonzi kucheneswa. Mozouya nekuzorera makobra ndochizoro chemweya mutsveni.
Thy word have I kept in my heart so that I don't sin against thee. God must take the center of your heart. He can transform the thorny heart and make it a good heart.
Mwari vanofanira kutora nhongonya yemoyo wako vanokugona kubvisa moyo wa uneminzwa vachikupa moyo wakanaka.
Something beautiful can come out of your life.
Chimwe chinhu chakanaka chinogona kubuda moyo wako.
That's why the Bible says, break your fallow ground, your heart, sow righteousness. What you plant in your heart is what comes out of your heart.
Ndokusaka Bible richiti rimai magogo ayo mugobore minda yenyu zvamunodyara moyo menyu ndozvinobuda muupenyu menyu.
God can mold your character and then he can step into your heart and in the control tower he rules your entire life.
Mwari vanogona kuumba patsva moyo wenyu, vanogona kuenda mukati memoyo chaimo vobva vatonga hunhu hweupenyu hwako.
If there is the seed of the message already planted in your heart, you shall be saved. If there is the message is also the seed of healing, it means healing is already in your body. Even the seed of the resurrection, our rapturing faith is already in us.
Kana moyo, kana kuti monzi, ye evangeli yakadyarwa kare moyo mako, ichabukira kana zvireva kuti modzi iyoyo ndoinouya nekupodzwa, kupodzwa kutoriko moyo mako, kana ichireva kuti ndoinouya nekudzikinura, kudzikinura kwacho kutorimo kare moyo mako.
Whosoever is born of God cannot sin because the seed of God is in him.
Uyo akaberekwa naMwari haagone kutadza nokuti mbeu yaMwari iri maari.
You only have to water that seed with praise and see it sprouting into manifestation.
Unofanira kungodiridzira mbeu iyoyo nerumbidzo woiona ichibukira.
God knows your heart.
Mwari anoziva moyo wako.
He knows what your desires are.
Anoziva zvishuwo zvako.
The prophet says you can be 40 years in church but not know God.
Hanzi neprofita anogona
kuita 40 the experience of new birth.
Unogona kuita makore 40 uri muchurch asi usina chiitiko.
Your heart can be so dark and you are still a church member.
Moyo wako unenge uine rima uringori nhengo yechurch.
But God can take over and change you.
Asi Mwari vanogona kutorera kubva ipapo kushandura.
You cannot put new wine in old wineskins.
Haugone kuisa wine itsva mumabhodyera ekare.
Our hearts are the wineskins that must receive the message.
Moyo yedu ndo mabhodyera anokwanisa kugamuchira wine.
God wants a hungry-hearted person. If you are hungry and thirsty for the deeper things of God, blessed are they that hunger and thirst, for they shall be filled.
Mwari vanoda munhu ane nzara pamoyo kana uine nzara nenyota pamoyo pako pezvinhu zvakarurama. Mwari vachakuzadza kubvisa nyota iyi.
That thirsty heart can be filled with the righteousness of God.
Moyo uyo une nyota unogona kuzadzwa nekururama kwaMwari.
What voice are you listening to in your life?
Ukumboteerera inzwi ripi muupenyu hwako?
Is it the voice of reasoning, lean not on your understanding, but listen to the still small voice from your heart.
Hanzi inzwi rekufunganya iwe usaterera usazembera pakunzwisisa kwako asi zembera pakunzwisisa kwaMwari.
We don't have to put on Christianity, but you must have a real nature change. If this cock puts on the peacock feathers, of course both are cocks, but there is a peacock. It should be transformed. You must be transformed to be a Christian, not put on religion.
Hanzi hatifanira kuita chikristu chekupfekedzera. Hongu kunyange jongwe rako rikapfeka minhenga yepiko. Hongu ose anonzi makoko asi imwe ndipiko. Saka ikaita zvekupfekedzera zvichabva rimwe zuva.
God can change your heart until it's beating for God. Monday, Tuesday, Wednesday, you are a Christian.
Mwari anogona kushandura moyo wako kusvikira wakurovera naMwari. Kubva mande kusvikira imwe mande ichiuya unenge uri muKristu.
Your heart is more like Christ when you forgive.
Moyo wako unoswedera pedyo naKristu kana paunoregerera pese.
For a few minutes, let me speak as I'm about to close. Let me speak to those hearts that don't forgive. Maybe they are here, maybe it's yours.
Regeni mbotaura kwa maminetsi mashomanana takuda kuvhara pamusoro pemoyo isingaregerere pada iripo pano moyo iyo isingaregerere.
No matter how scarred your life is, be sweet even in the midst of your scars.
Zvisinei kuti upenyu hwako une mavanga akadii iwe ungova munhu anotapira uine mavanga iwayo.
Your forgiveness is the key for someone to see Christ.
Kuregerera kwako ndo key yemumwe munhu kuti aone Kristo.
A heart that is filled with anger has no room for love.
Moyo wakazara nehasha hauna kana nzvimbo yerudo.
It says you must forgive 70 times 7, meaning if you forgive once, you won't get to number 2 because 1 is no longer there. So if you get to 2, you have not forgiven. You always be trying to say 1. But if you say 2, you have not forgiven because 1 is no longer there if you have forgiven.
Anzi, Bible rakati, unofana kuregerera ka 70 times 7. Saka kana waregerera kekutanga, zvatopera. But ukazona wakuti number 2, zvakureva kuti 1 uyauya, hapasisina, takutanga kuti 1 futi.
Bible talks about the root of bitterness. That is the bad thing to be in your heart.
Anzi, Bible rinotaura pamusoro pemudzi wenduru.
You know, if you are veering, if you are skinning an animal and you happen to spill the bile, that whole meat will be bad no matter how big it is.
Rosa, kana uchi via nyama, ukango putitsa nduru, ikangoenda pa nyama, yese ya shatters.
No matter how many testimonies you have given in church, the day you will spill bile, your testimonies are bitter.
Azvinei kuti wapa zvapupu zvakanaka zvakadi muchechi kwenguva yakareba sei, musi waunongoputitsa nduru zvashata.
This root of bitterness can destroy your marriage, it can destroy your ministry, it can destroy your testimony.
Mudzi wenduru uyu unogona kuparadza upenyu hwako, unogona kuparadza muchato wako, unogona kuparadza kunyangwe chikristu chako chaicho.
A root can be so powerful even if you have the right foundation in your Christianity. Some houses have a good strong foundation, but they allow a root of a tree to undermine them, and that root can crack the house. So in your marriage, if you allow bitterness and unforgiving spirit because of unresolved conflicts, that root can crack your Christianity and your marriage.
Anzi midzi yakaomarara uye yakasimba. Dzimwe dzimba dzinogononge dzine nheyo yakasimba yakanaka. Asi kana nokuda kwekuti muti unenge uri pedyo unoregererwa midzi ichienda, dzimba idzodzo dzinotsemuka dzimwe dzichiwa.
Philip, when he went to preach in Samaria, he finds Simon the sorcerer. Peter finds Simon the sorcerer. He says, "You have a gall of bitterness and a bond of iniquity. Your heart is not right with God." Yeah. If you have bitterness against anyone, whether that person is a message believer or a sinner, your heart is not right with God.
Yeah.
The heaviest thing to kill is a grudge, because a grudge will gradually kill you.
Grudge. Kana kuti kusawirana nemumwe munhu.
So let daka it go and let God have his own way.
Zvisiya daka iroro riende, wosiya Mwari vave nenzira yavo.
Your hearts must be on fire for God.
Mwoyo wako unofanira kuchipfutira Mwari.
And rejoice in the Lord always.
Nokufarira Mwari nguva dzose.
There is a tug of war between your mental faculties and the heart.
Pane kudhonzerana kwehope muhondo iyi pakati pepfungwa dzako nemoyo wako.
Lean not on your understanding. God chose to use the heart, the devil chose to use the brains.
Haikona kuzembera pakunzwisisa kwako Mwari, vakasarudza moyo, diabori akasarudza pfungwa.
Your condition of your heart, the backslider in his heart will be filled with his own ways. Meaning backsliding is a condition of the heart than attendance in church.
Hanzi munhu akadzokera kumashure mumoyo. Chinano chekudzokera mumashure makaitiro kako mumoyo, chinano chemoyo kwete kawiro kaoneta kuchechi.
God is the heart also.
Mwari vane moyo zvakare.
There is a place of quiet rest near to the heart of God.
Anzi pane nzvimbo yeruzoro
pedyo naMwari. There is a place of full release near to the heart of God.
Pane nzvimbo yakanakisa pedyo naMwari.
There is a place where all is joy and peace near to the heart of God.
Pane nzvimbo apo pose mufaro nerugare.
I like what this artist did in an impression of the heart of God. He draws the heart of God, people trying to put boundaries that you are that side, we are this side, is the same heart of God. And you see in the other extreme of the picture, some trying to throw people out of the heart of God. You see, the pulpit is not a push pit to push people to the pit, but it's a pulpit to pull them from the pit.
Murikuona ndinofarira maitirwo akaitwa mwoyo nemunhu achiedza kudzora mwoyo waMwari. Vamwe vanhu vanenge vachitoedza kuisa mabhaundari, vamwe vachiedza kupushira vamwe kubva pamwoyo waMwari. Munoziva pulupiti inonzi pulupiti, kwete pushipiti yekupushira vanhu kubva kuna Mwari, asi yekudhonza vanhu kubva mugomba, pull from the pit.
What I like about our hearts, like God's heart, When my heart beats, even the smallest toe gets a share of the blood. When God's heart beats in every service, even the smallest believer, the weakest of Christians, has a share of blessings. Do you know something about the diabetic food, or why people with diabetes, what dies is the extremes, maybe the feet. Members that are far from the heart are the ones which are affected first. But those which are closer to the source of life, don't be far from the ministry. Just because we'll have a spiritual diabetic foot, maybe if you are the foot, you start having gangrene spiritually.
Sugar diabetes. Zvinomitezo inotanga kufa ndo iyo iri kure kure nemoyo isiri pedyo nepamongo unobuda upenyu haikona kugarira kure nepanobuda upenyu garira pedyo neshumiro.
Now I'm about to close. I'm trying to close now. If any man, this is a good scripture, I want you to listen to this scripture. If any man among you, maybe somewhere there among you there, it seems to be religious but breathed not his tongue, he deceived his own heart, this man's religion is in vain. So you can deceive people and deceive even your heart, deceiving and being deceived. It says, beware lest there be any of you with an evil heart of unbelief. It's not an evil heart of drinking beer or doing other things. Those are attributes. The sin is unbelief. You can sit the whole song service and preaching, say, not really believing the word. That is an evil heart. That's why it says we must bring to our conscience with the blood of God. Samson gave his heart to Delilah.
Samson akapa moyo wake kuna Delilah.
There were things that were really Delilah, and that was Delilah. So he gave his heart to Delilah, but his strength to God.
Amen.
There are some boys who give their strength to God. They work hard, they carry our chairs, arrange them, but their hearts are not with God. They are with some Delilah somewhere. Delilah did not like Samson. She was cruel. She wanted to destroy him. That's why the prophet talks about a beautiful but cruel woman. Don't just look at beauty, but also the state of the art. You can get a beautiful but cruel woman.
Anzi, Delilah angasinga de kutombo, aida kutoparadza Samson. Aikona kura kutarisa kuti anekapunokiwa here akanaka sei. Tarisawo chinhano chemoyo wake kuti munhu uyi.
If you don't marry character, you marry quite a character.
Anzi ukasarora hunhu, ucharora zvimwe zvinhu.
Yeah, the devil also, you know, the prophet can discern. He says the devil said in his heart. He descends the heart of the devil. And he says, God said in his heart, he descends the heart of God also. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. The Bible says, rend your heart, not your garments. Return to the Lord. Tear your hearts apart. If you have a willing heart, God can do anything through you. God can heal a broken heart. Some of the broken hearts were broken even in church. A wounded spirit is a dangerous thing. Well, we must be careful of our words because they prick people also. Not there'll be it will be a choo-choo-choo, not by the gospel, but it will be by the evil words of someone. And those people who sing during the soul service, they'll be enjoying choo-choo-choo during the soul service, but during the preaching, there is no choo at all.
Anzi, tinofana kuchenjerera mashoko atinotaura nokuti iwayo anobaya moyo wevamwe vanhu. Paya patinenge takuimba ndabaiwa juju. Kune kukuru kubaiwa nemashoko makukutu. Anzi, patinenge takuimba paya hongu, anenge achinzi juju. Asi panozoparidzwa evhangeri, hapasisina juju nokuti wabaya munhu karewe.
The heart is deceitful above all things and desperately wicked.
Moyo,
uno.
Chimbidzika kunyengerwa pamusoro pezvinhu zvose.
That's why David says, "Search me, O Lord, and know my heart."
Hanzi ndokusaka David akati ndinzverei ishe muzive zviri mumoyo mangu.
We must be making melodies in our hearts unto God.
Tinofanira kunge tichiimba nziyo dzakanaka kuna Mwari
mwoyo. The Bible says, "If your heart condemns us not, we have confidence with God." Your heart can condemn you. If you are faithful in that, you can know that what I did is not right.
Anzi kana moyo isingatipomeri pamberi paMwari tinogona kuita zvinhu zvakanaka asi unoza moyo yedu inogona kutipomera unotsinzwa kuti chandaita ichi handicho.
There are some who have scars and pains because of trust that they have lost. People who have betrayed their trust and they have scars in their hearts.
Pane vanhu vane maronda mumwoyo yavo isichagone kugadzirika vanhu vekuti havasisina ruvimbo.
But whatever you have passed through, let not it harden your heart.
Chingava chipi chawapindana nacho, chisaomesa moyo wako.
God hears
Mwari vanonzwa
a humble heart.
Moyo wakazvininipa.
He hears a crushed spirit.
Vanonzwa mweya wakapukanywa.
He hears the cries of the broken.
Vanonzwa kuchema kweava vakaputsika.
When Mary heard the word, she pondered these things upon her heart. Go and meditate on what you have heard.
Mary paakanzwa zvinhu izvi akanyatsozvinzvera mukati memoyo wake. Iwe imbonyatsonozvinzvera.
Take heed to yourself, lest there be your hearts be overcharged with surfeiting and drunkenness and cares of this life.
Anzi nyatsozviteererai imi pata kuti mwoyo yenyu pane imwe nguva isazodhakwiswa nezvinhu zvenyika ino.
But God can change the hardest, the vilest offender.
Mwari vanogona kushandura mupari wemhosva mukuru.
Even if you are in pain, even if you have been hurt, even if you have scars, be sweet every day.
Kunyangwe uri mumarwadzo, kunyangwe uine maronda, kunyangwe wanga wakuvadzwa, iwe ingova munhu anotapira mazuva ose.
You should not refuse to say amen because someone your husband mistreated you at home.
Haufanira kuti kana waya muchechi woti handichaita amen nokuti baba vandinyima mari kumba.
The Bible says, "A merry heart doeth good like medicine, but a broken spirit dryeth the bones."
Hanzi moyo Bible rinoti moyo unofara unoita zvakanaka asi moyo usingafari wakaomarara semafupa.
Maybe let's turn to our feet so that you help me close. Otherwise, closing seems not close. Let me close. Now, I'm closer to closing than when I said in closing, but now I'm closing. Now, it says, the doctors also researched. There's a study that I saw where they said children don't have BPs and things because they laugh more than 300 or 3,000 times a day. But adults, they say, those who laugh much, they laugh about 17 times a day. I think some of it was your first time now.
And the chinkon zero. Vana vasingaite mabipi. Mabipi achinzi zvirwere zvevanhu vakuru. Pane zvirwere zvinonzi zvevanhu vakuru. Hanzi vanachiremba vanoti, vana inyaya yekuti pazuva anoseka padaka mweka 300. But munhu anonzi asekesa ari munhu mukuru aseka nhasi aseka kakawanda wakomana ka 17. Hanzi pada vamwe venyu vatoseka kekutanga ipapa patazvitaura ipapo.
Laughing can drop your blood pressure.
Kuseka mushonga unodzikisa BP.
I think some of the people who come in the prayer line, we should just say, go back there and laugh and come back. I'm better. I have a testimony. Yes, you laughed, that's why. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Don't allow negative emotions to crush your heart and your spirit. But let the joy bells ring daily in your heart.
The Bible
says, create in me a clean heart. Is it your prayer today? Now, those who have a broken heart, I know there are some who are scarred, they were betrayed, and they feel like, hey, this is hard to forgive. Should I forgive someone who keeps hurting me? Yes, keep forgiving. That's why they are keeping hurting you. So keep forgiving.
Hallelujah. Anzi kune vanhu vane moyo yakaputsika anogona kuti ini ndoramberi ndichingoregerera munhu uyo achindiitira zvakaipa hongu ramba uchiregerera ndokusaka iye ari kuramba achikuitira zvakaipa kuti iwe urambe uchiregerera.
No matter how broken your heart is, someone does not have to qualify to be forgiven, but you qualify to be in the rapture by forgiving.
Anzi mumwe munhu haafanira kunzi anokwalify uyo anokwalify kuregererwa. Asi iwewe unofanira kuqualify kupinda mukubvutwa nekuda kwekuregerera kwaunoita.
Even when you are broken, just say I'm okay.
Kunyangwe wakapamuka ingoti ndiri right.
A broken heart and a contrite spirit the Lord will not despise.
Moyo wakaputsika wakapwanyika Mwari havazombouzvidzi.
You must find beauty in your brokenness.
Unofanira kuwana hunaku mukupamuka kwako.
Because when you are sad, your heart's countenance is bright. You must pour your heart to God.
Kana waka tsamwa uso wako hauna kujeka pamberi paMwari. Unofanira kudurura moyo wako pamberi paMwari.
Now the Bible says there are many devices in a man's heart, but the counsel of the Lord shall stand. As I'm preaching now, there are many people who are devices, grinding and thinking, how shall it be?
Anzi, pane mifungo yakaomarara yakawanda mumpfungwa dzevanhu. Asi
a man's heart devises it this way, but the counsel of the Lord shall stand. God, that's why you should say, as God, if the Lord willeth. Because even if you grind and think, it's God who will determine whether it will happen.
Kune vanhu vakawanda vanenge vachifunganya zvimwe zvakawanda kuti apa ndodii handizvo zvinoita kuti umire.
I won't be able to finish this subject, but I believe if your heart, whatever state it is,
handigone kuti ndipedze chidzidzo ichi haupero.
If you believe, God can transform that heart.
Kana uchitenda Mwari vanogona kushandura moyo wako.
Even your burdens can be lifted.
Kunyange mitoro yako inogona kubviswa.
If you came here troubled in your heart, troubled soul, the Savior can see every heartache and fear. Just cast your burdens unto Jesus Christ and say, Lord, create me a clean heart, a heart that will forgive even my enemies. There are some people who can't forgive until even they can't even forgive someone who has died. Some are bitter with their friends, bitter with their husband, bitter with the pastor, bitter with the president, bitter with the economy. Let go. It can be practical if you go and apply it at home. God bless you.
Praise be the name of the Lord. How many is saying tonight? Lord, help me that I have a clean heart. Hallelujah. No root of bitterness. But Lord, create in me a clean heart. If you are there, as Pastor Nehoa comes to pray, just raise your hand and say, Lord, help me. Yes, I want to go to heaven. Lord, give me a clean heart. Praise be the name of the Lord.
Namate, namate. Baba wedu, murukum soro kudenga. Tino onzu kwa wangu shinini pisa, pambiri pente jigari chenyasha maniru anasi. Tino kutenda ini mwewe discernment, wamai sapa mpari ziwe shoko, moyo yedu ya viwa, moyo yedu ya njeru wa mwari, mukashika pamai ratiza jirima iri, asi Jehova tinona mata kuti mutibatsire. Tinona mata kuti mushande na anadzedu maniro anhasi. Regererai ukanganisa kwese mwari. Bvisai kusarurama kwese Jehova. Bvisai mweya kusaregerera. Bvisai nduru, bvisai ruvengo. Bvisai mwari hasha nezvese. Zvisingaindirani nemweya mutsvene. Tadzidza kubva mukati meshoko renyu. Kunyange maexamples atapiwa baba. Tinoona murume anonzi David Jehovah. Anotaura kuti wickedness proceed from the wicked. Hapana chikonzero chekuti mukristo anowana. Chinompa justification. Jehovah yekuti avenge. Yekuti aite utsinye. Yekuti mwari akanganisire umwe munhu. Aiwa mwari tiri pano takakanganisira vamwe tikarwadzisa vamwe ishe tikaisa maskaz mukati mehana dzevamwe kunyange mukati mechechi chaimo chaimo isusuwo zvakare on the other hand Father we come to you as scarred people vanhu vane mavanga vanhu vane maronda asi tauya kuzorapwa nemweya mutsvene shoko renyu rauya mwari kuzotirapa Nekuti there is balm in Gilead. Tinokutenda nekuparidzwa kweevhangeri maniro anhasi. Tipeiwo mweya wakaita sava vakatitangira mwari mukati meshoko irori. Vaigona kuregerera. Vaigona kunzwira. Vaigona kunzwisisa. Vaigona mwari kuzvidzora. Kunyange vaomeserwa mukati moupenyu. Hazviitwi neshungu mwari. Zvinoitwa nemweya mutsvene. Taikumbira a clean heart, Jehovah, in our hearts tonight, O Father. Beside the stony hearts, tipe a heart of flesh, inogona ugamjira shokora mwari. Tipe a new spirit, O God. Patinoenda kudzimba, taienda nemweya munyuwa, nemweya wakanaka. Mweya uchanotita makrisi kumaneba edo. Mweya uchatita makrisi pa church panapa baba. Tipei mukana nenyasha. Jokuwa so close to the ministry. Nekuti chuni chino gara kure ne moyo. Chino kanga nisikozi much easier. Ayu watiba tirei mwarima niruwa nasi. Toda kutenda ene mparizu wa masenze. Sa ama edu mfundi singwenya. Zorera ayu mwesimba. Rabuda mavarishe. May you allow him to continue to be a blessing. To the whole bride of the Lord Jesus Christ. Father, I want to thank you for the congregation here. All the brothers and sisters you have allowed to be in this house tonight. Father, may you bless all of us. May you fill us with the Holy Ghost. May you go even with us back to our homes safely and sound. Oh, Father, take us safely to our homes. Mugodi dzosa zvakare muswe Friday kuno. Tichikutendai nekuda kweshoko renyu maniro anhasi. Aiwa Mwari mazvita, muzita ratenzi Jesu Kristo. Amen.
You can take your seats. Want to thank the Lord tonight.